asati tava nechokwadi chekuti chirwere chiriko ikorera kana kuti typhoid tiri kuita mainvestigations, asi kuri kuti zvirwere izvozvo zvinenge zvabuda, kanzuri inogara yakatadzirira kuti kana pakaita disaster inokwanisa kunge ichikunda urwere hwakadaro.
Tiri kunzwawo vamwe vagari vari kuchema-chemawo kuti zvirwere zvakadai zvinogona kunge zviri kukonzerwa nenyaya yemvura dzavari kunwa, vamwe vachiti mabhohoro anogona kunge ari kukanganisika pasi apa. Imiwo sekanzuru munoti?
Kurudziro yedu kuvagari mazuva ano yanga iri yekuti dai vagari vabhadhara mari dzavo dzemvura, kanzuri yaramba ichiwana mari yekuprovhaidha mvura.
Asika vagari pane vari kubhadhara mari vachidema?
Vanenge vari vashoma, haizokwani. Ndiyo mari yatiri kupedzisa kusita mvura iyoyo, asi haizokwani kuti tiite basa rese rekanzuro rinenge chidiwa.
Tinonzwawo zvakare kuti pane vari kufungidzirwa kunzi vangadai vakafa nechirwere ichi, uyewo kanzuro inenge yanga ichitarisawo nezvazvo. Zvakamira sei?
Tichiri kutarisa kuti zvauraya vanhu chii, kuti zvauraya munhu haazi apaitike chii. Asi tiri kuti vagari vese anenge andonzwa musoro, anzwa mudumbu, anzwa fivha, ngaaende kumakirinika ekanzuro anotariswa kuti chii kumunesa.
Imiwo sekanzuro mune dzidziso here yamuri kuita kuvagari pamusoro pekungwarira zvirwere zvakaita sekorera netyphoid?
Hongu, maenvironmental officers edu vatori pagiraundi kudzidzisa vagari nenyaya yezvirwere zvakaenge zvakadaro, kuti kana mukaona mine matambudziko aya motoenda, ende tichitofunga kuti programu yaudoita neni iyo iyi idzidziso yatipisa kuvagari futi.
Chirwere chekorera idambudziko rinonyanyotariswa zvikuru munguva yekunaya kwemvura, asi tichiona iye zvino munyika hamusi kunaya mvura. Chii chingadai chichiitisa chirwere chakadai? Tomboti ikorera yamazoona kuti ndo yabata nyika.
Chinoita zvirwere zvana korera nana typhoid zvirwere zvatinoti pachirungu is a basket away. A basket away means kuti kana chikaitika kugweru, chikaitika kukwekwe, chikaitika kumozambique, munhango kuya bhazi achienda ainacho aine utachiwana anogona kunozadza vamwe vanenge vari kunemwe nzvimbo. Saka ndiwo mamwe maparatirwo acho iwayo. Asi isusu seguta titoriwo bhizi kugadzirisa nyaya yemarara nemvura kuti tiimprove maservices iwayo, kuti tisawane zvipomerwa mangwana panyaya yezvirwere zvakadai.
Mune tarisiro here yekuti muchagara pasi nevagari venzvimbo mbiri idzodzi Glenview neBudiriro muchinzwawo kubva kwavari nekuvaziisawo mamiriro akaita zvinhu?
Makanselas ariko anogara achita mamitini nevagari vachipedza maofficials atina atinovataurira. Saka zvirongwa zvinonzira zvinogara zvichingoitika, asi kana zvasvika panguva yakadai magathering senge tikaita makurudziri, because magathering anogona kuspreada zvirwere.
Muri kushandawo zvakadii nebazi rezveutano panyaya dzakadai?
Tinoshanda zvakanaka chose nehurumende.